Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, gumi guru 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanotadza zvakare kuenda kudare reparamende kunopindura mibvunzo izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC. Hurumende yoendeswa kumatare zvitevera mitero yakadzikwa pakushandiswa kwemari yemakadhi yekumabhanga. Vakuru vakuru vaviri vekambani yemagetsi vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube nhasi vatadza zvakare kuenda kudare reparamende kuitira kuti vapindure mibvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC. VeMDC vanga vachida kubvunzurudza vaNcube pamusoro peurongwa hwemashandisirwo emari hwavakatura ivo pamwe chete nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya. Godwin, ndinodzokora zvakare na gavhuna webhanga guru reRBZ vaJohn Mangudya. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaNcube nderimwe remakurukota mashomanana ange asiri mudare nhasi, uye mutauriri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vaNcube vange vavazivisa kuti vange vakabatikana, asi nhengo yeMDC inomirira mutare Central vaInnocent Konese vati zvaitwa navaNcube hazvina kunaka sezvo vange vachida kuvabvunza pamusoro peurongwa hwemonetary nefiscal policy hwakaturwa navamangudla navaNcube nemusi wemuvhuro. VaGonese vati Advocate Mudenda vanofanira kukoka vaNcube kuti vataure nezvenyaya yekudare kana kuita ministerial statement.
However, Mr. Speaker, in view of the fact that a lot of the members in this August House have expressed their intention to pose questions to the honorable minister.
Sezvo nhengo dzakawanda mudare rino dzaratidza kuti dzinoda kubvunzurudza gurukota rezvemari pamusoro pemonetary nefiscal policy, madii makoka gurukota iri kuti riuye nekukasika kuzopa tsanangudzo pamusoro penyaya iyi?
Advocate Mudenda vati chikumbiro chavaGonese chakanaka chose, uye vachachisvitsa kuna vaNcube nhengo yeMDC inomirira Harare East vatenda ibiti vashora mitero yakadzikwa navaNcube nemuvhuro vachiti dambudziko remuZimbabwe inyaya yekuti hurumende inodya mari semushonga wemusa. Munyore anoona nezveupfumi muMDC zvakare vachimirira Hatfield muNational Assembly Dr. Tapiwa Mashakada vaudza Studio 7 kuti zvakaturwa navamangudla navaNcube nemuvhuro hazvina zvazvinobatsira mukusimudzira upfumi kana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vati nyaya yekuti nyika irambe ichishandisa mabond haina zvainobatsira, uye ndizvo zviri kuramba zvichikwidza mutengo wemari pamukoto.
Saka dambudziko guru remari rokushaikwa kwemari mabhanga, kutambura kwavanhu kuti vowana mari sei nemitengo, price stability, haina kusolviwa nestatement yavamangunja. Zvakangoitwa left hanging ndo konzeni yangu huru pastatement yavo. Nekuti bhanga guru rofanira kutarisa nyaya yemapurice, nyaya yekuwanikwa kwemari nenyaya yeexchange rate kuti yakamira sei munyika. Ndozve three major things.
Vati hapana munhu achavimba nehurumende yeZANU PF, uye hapana zvemunhu achafa akaisa mari yake mubhanga nekuti inogona kumuka yakanyangarika. Vati dai vaive ivo vari pachinzvimbo chavamangudla vangadai vakamisa kushandiswa kwemabond notes.
That officer bond ndoliberalize foreign exchange market kuti munhu wese ngaafure maaccount ake achitora mari yake in cash, kwete unoyaapplyira mari yako. tozvarudona na Zambia. Kana une forex yako unongesa mbengi mangwana wemukira woitora uchingodaro pane confidence. Hauchiki kuti unofuma isi.
Vanguve vari kuburitsa zvakare mangu matano achatorwa nehurumende mukugadzirisa upfumi kwenyika nemusi wechishanu munemo nyaya mumiriri weBoera South vaJoseph Chinotimba veZanu PF vati hurumende inofanira kumhanya mhanya sezvairi kuita pakurwisa korera kuitira kuti idzivirire vanhu vemudunhu ravo kuti vasadyiwe nemapere. Izvi zvinotevera kudyiwa kwemwe mwana nemapere munzvimbo yavo svondo rapfuura.
Saka tada kuti wana chokuti taurira kuti kokukorera uku kwakaendawo zvimwe nemari toti vechitsvaga koku kunokororwawo kutsva mhoere motikari madhona anaikonetu kuti vatipowo motikari vanhu vedu vasadyiwa nemapere.
Asi mutevedzeri wegurukotaro zvemukati menyika vaMike Madiro vati mapurisa anoda chose kuchengetedza vanhu kuti vasadyiwe nemapere asi havana zvikwanisiro. Vati semuenzaniso mapurisa anoda motikari zviuru zvinomwe asi pari zvino ane motikari churu chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvakadaro, mumwe muzvinabhizimisi wemuHarare vaArnold Mutsondi vaendesa gurukotare zvemari muzvinafundo mutulincuve kumatare vachiti mutemo wavo wavakadzika wekuwedzera mutero hausi pamutemo uye hautarisirwe munyika ine utongo hwejekerere. Vancuve vakati vanhu vatange kubhadhara masendi maviri padhora roga roga pavanoshandisa makadhi avo ekubhengi kubva pamasendi mashanu pachero mari yavanenge vachitumira kana kushandisa. Vamutsondi vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kuda kuomesera vanhuwo zvavo vasina mhaka nekukundikana kwayo kugadzirisa dambudziko remari. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravamutsondi vaAlex Majachani.
Ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona kuti teksi iyoyo iyo haizi teksi yakanaka tichitarisa marights evanhu muconstitution yeZimbabwe.
Asika tichitarisa pamutemo vaMajachani, handiti zvinotarisirwa here kuti hurumende ndo inokwanisa kuti vanhu vabhadhare mutero nenguva yainenge ichida hayo kuti izvi zviitwe?
Ndinobvumirana nemi. Chandingataura ndechekuti pabumbiro redu remutemo weZimbabwe yatingati constitution ine magwaro yatingati anotaura pamusoro pemarights evanhu, especially marights ane chekuita neupfumi hwavanhu kana kuti property. Tikatarisa section 71 inobvuma kuti hakuna munhu unogona kutorerwa property nechisimba. Saka section 71 yebumbiro yemutemo reZimbabwe inoti hakuna munhu unobvumidzwa kutorerwa property yake nechisimba kana kuti compulsorily pachirungu. Asi yozoti asi zvinobvumidzwa kuti munhu atorerwe property iyoyo kana zvichiitwa maringe nemutemo unoapplya, watoti pachirungu a law of general application. Asi ukazoenda kusection 86 months inozotaura yoti marights evanhu anobvumidzwa chete kuti atorwe kana kuti alimitwe kana mutemo uyu uri mutemo unoenderana nezvinotarisirwa zviri reasonable pachirungu. But isusu tiri kudai also government yakati musemande ndopakaitwa yavanoti fiscal policy review, ndokubva vati mutemo mwavaiti intermediated money transfer tax yaichajwa kubva muna 2003 parate ye 5 cents, yanga iri rate yatinoti yanga ichingori flat rate. But ike zvinezvi vari kureviewa vachiti every transaction, actually every transaction you pay 2 cents per dollar raunoshandisa pega pega. Saka isiri kuti zvinhu izvi hazvizi pabumbiro remutemo, nekuti zvinokonzera pachirungu yatinoti it induces a sense of shock kuvanhu vemuZimbabwe.
Gweta ramuzvinabhizimisi vaMutsondi vaAlex Majachani vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zviri pachena pamashoko akaturwa nagavhna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya pamwe namuzvinafundo Mutuli Ncube vanhu vagurukota rezvemari kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye kuda kuedza kuugadzirisa zvinhu zvakaoma zvikuru. Dr. Kanyenze vanoti wo dambudziko guru inyaya yehurumende yekurarama nezvikwereti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzave kutyira kuti nyika yananga kugorera 2008 apo upfumi hwenyika hwakaenda kumawere, mitengo yezvinhu ichikwira kanosvika katatu pazuva. Dr. Kanyenze vanoti hurumende inofanira kuita nhaurirano nevashandi nevashandirwi kuitira kuti igadzirise upfumi, kwete kungoteerera zviri kutaurwa neIMF neWorld Bank chete.
Zvakanyatsobuda pachena ndezvokuti vamangwira vakanyatsokuparura kuti nyaya yanetsa haizi nyaya yemari kana kuti yecurrency. Nyaya yanetsa inyaya yekubatwa kwehomwe yehurumende yatinoti fiscal policy. Ndo kwanyanya kushata zvinhu kwaita kuti nenyaya yemari isamire zvakanaka, nokuti hurumende zvikwereti zvayo zvakura zvakanyanya. Vakabudisa ivo kuti muna 2012 pakapera GNU zvikwereti zvemuno zvinonzi domestic debt zvanga zvingori 275 million, asi iko zvino zvasvika pa 9.5 billion. Muchitarisa external debt yapa 7.4 billion. Saka domestic debt yatopfuura external debt. Hurumende zvino yanga ichienda kumisika ichitora mari dzose dzichishandiswa kuvhara maburi anga ariko maringe nehomwe yanga isi kugona kupata zvinhu zvose zvavanga vachiti vachaita kana kuti zvavanga vachiti vachabata. Saka naizvozvo ndo zvaita manje kuti zvino kuti kwaite misika iyi yekunze kwemurau inonzi parallel market, yokuti mari yokunze haichatooneki mumabhanga nokuda kwehurumende yanga ichitora mari mumisika iyoyo. Saka mari yakutoonekwa kumisika yokunze ichidhura chaizvo. Saka zvichireva izvo kuti mari iyaya yatinge tinayo mumabhanga anonzi RTGS kana kuti maelectronic deposit haachisina uremu, nokuti vanhu vakutoziva kuti haana chaakatsigira. Ava haana chakatsigira mumashiromo, hakuna kana mari chaiyo chaiyo yokunze kwenyika yakatsigira.
Asi semaonero enyu, dambudziko ringagadziriswa sei?
Vamangunjira vakaibata zvakanaka, vakaratidza kuti tikasabata mari dzehurumende inonzi fiscal account yehurumende zvakanaka, zvinhu zvedu izvi kana monetary policy yavo haishandi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare. Vakuru vakuru vaviri vekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori hunonzi huri kubatanidzirawo kambani yekuIndia. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anoshandira bazi rinorwisana neuori reAnti-Corruption Unit anonzi asunga vakuru vakuru vaviri vekambani yeZETDC vachipomerwa mhosva yeuori hune chekuita nemari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ayo anonzi haana kufambiswa zvakanaka mukutengwa kwemichina yemagetsi inodaidzwa kuti matransforma. Vaviri ava ndevanoti vaJulian Chinembiri, vanove mukuru wekambani iyi, pamwe namai Toko Dliwayo, vanove mukuru anoona nezvemari muZETDC. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati tibvunze mutevedzeri wavo vaPaul Nyati nezvenyaya iyi, avo vabvuma kuti vaviri ava vasungwa mambakwedza nhasi. Vanyati vati vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act vachinzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pakutengwa kunonzi kwakaitwa matransforma anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ekuAmerica nekambani yemuno yakapiwa basa iri neZETDC yeZent Private Limited kubva kukambani yekuIndia yePME pasina kuendwa kutenda kuti pasarudzwe kambani yaizoita basa iri sezvinodiwa pamutemo. Vanyati vatiwo vaviri ava vakapawo mukambani yeFruitful Communications basa rekushambadzira raikosha madhora zviuru makumi maviri zvemadhora pasina kuendwa kutenda sezvinodiwa pamutemo. Vanyati vaenderera mberi vachiti vaviri ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remutemo kuti musungwa anenge asungwa amiswe pamberi pedare nguva iyi isati yakwana asati adarika. Mutauriri wezesa vaFlood Gwasira vati havakwanisi kutaura kuti bhodhi ravo raiziva here kana kuti kwete nezvekusafambiswa zvakanaka kwemari kunonzi kwakaitwa nevasungwa ava. Vatiwo vasungwa muromo nekuferefeta kuri kuitwa nyaya iyi nemapurisa. Kusungwa kwevaviri ava kunouyawo apo kambani yemagetsi iyi iri kutadza kuwanisa veruzhinji magetsi munzvimbo dzakawanda ichiita ina matransfoma anokwana kuti magetsi aendeswe mudzimba dzevanhu vanenge vachida magetsi. Dzimwe nzvimbowo dzinonzi dziri kupedzisira dzisina magetsi sezvo ZETDC ichinziri kutadza kutenga matransfoma matsva kutsiva ayo anenge atsva kuti zvokusagadzirika. Kusungwa kwevakuru vakuru veZETDC ava kunouya panguva iyo pane vaiva vamakurukota ehurumende vakati wandei vasungwa vakamiswa pamberi pematare vachipomerwa nyaya dzeuori. Vanhu ava vanosanganisira vaSamuel Undenge avo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto, vaimbova gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa, vaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nevaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa nevamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzorega kusunga vose vachawanikwa vachiita zveuori zvisinei kuti anenge aita izvi ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekubhadharwa kwemitero muNew York rinoti ratanga kuferefeta mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemabvisiro avaiita mitero kuhurumende zvichitevera kuburitswa kwenyaya yekuti vaTrump vaishandisa nzira dzisina kunaka pakubhadhara mitero yavo. Nyaya iyi yakaburitswa nebepanhau reNew York Times. New York Times inoti vaTrump vakashandisa nzira dzaiita kuti vasabhadhare mitero izvo zvakawedzera upfumi hwavo hwakabva munhaka yavakasiyirwa nevabereki vavo. Mutungamiri weBritain amai Theresa May vari kukurudzira bato ravo iro risina kubatana zvakasimba pari zvino reConservative Party kuti ribatane navo paurongwa hwekubuda kweBritain muEuropean Union kana kuti Brexit kuitira kuti rivabatsire mukutaurirana zvine mutsindo nepundutso neEuropean Union mukubuda kweBritain mugungano iri. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabasa akasiyana-siyana mukuedza kuunganidza mari yekurwisa dambudziko rekorera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaFreeman Chari vanoti vakabatana nevamwe vavo mukuunganidza mari yekurwisa dambudziko rekorera iro ratekeshera munyika. Vachari vanoti shuviro yavo ndeyekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinokwanisa kubatsira zviwanikwewo zvichibatsira nepazvinokwanisa napo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navachari kuti tinzwe zvavari kuita.
Nenyaya yekorera iya iri kuitika muZimbabwe, what we did ndezvekuti takati vanhu vari kuno kunze uku ko tikabatanidzawo tumari tushoma tichiona kuti tingabatsira sei. Saka ndakashanda naCarlton ari I think ari kuNew York naTete Savana ari kuZimbabwe. Tikati isusu paGoFundMe mari yatisharaiza iyi toenda kuZimbabwe tunoona kuti tingaita sei. Saka in the past week takakwanisa kutenga madrip anokwanisa iwo kuita 1000 madrip nemabox emaglove levels. If in total, zvese zvakaita about $2,150. Iyo imari yakarezwa nevanhu vari kuno kunze kwenyika vaingokanda kanzatu uka vaingokanda ipapo pagofundMe. Tine imwe yatichiri kuramba tichingoraisa tichiona kuti tingabatsira nei. Tinenge tichingobvunzawo vana meya nevari kuZimbabwe kuti pamuri kuona pari kushota ndepapi ndezvipi zvatingabatsira. Saka zvatakakwanisa kutenga izvi takatozviendesa kwameya veHarare.
Zvakakosa sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichiita mabasa seamuri kuita aya?
Nyika yedu zvinhu chikuru ndechekuti isusu semacitizens emunyika tinofanira kunge tichinzwana nekunzwirana urombo kuti ane chaanacho anobatsirawo asina. Ndizvo zvinoita kuti community isimuke. Saka apapa hurumende inofanira kunge ichishanda. Asi hatingarambi tichingoimirira, tinongotiwo apa takwanisa ipapo, let's do what we can, nekuti pese patiri vamwe vane maopportunities wo akati o kudarika vamwe. Saka tinenge tichizoti ngatibatsire
avo vanga vari vaFreeman Chari, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, hurumende kutanga nhasi yaparura urongwa hwekupa vanhu mushonga wenhomba hwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera kuvagari vemuHarare, kuGlenview, Budiriro, Glenora neMbare. Mushonga uyu unotarisirwa kushanda kwemakore mashanu uye chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Mushonga uyu wakawanikwa kuburikidza nemasangano anoti reWorld Health Organization neInternational Cholera Group. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira.
Taparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana ne4 suburbs kutanga, Mbare, Glenora, Glenview neBudiriro. Saka taparura zviri pamutemo kuBudiriro, tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Sekuziva kwenyu cholera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko recholera, asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika. Takapuwa zveemergency $500,000 zveoral cholera vaccine. Saka kubva nhasi musi wechitatu, musi wa3 October kusvika musi wa7 October, vagari vekuMbare, Budiriro, Glenview neGlenora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva, vana vechikoro tirikuvaona kusikoro kwavo ikoko, vamwe vagari vemucommunity kuma community center, kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Chiri kuavoida zvipatara maclinics, nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera.
Saka munhu wese zvake anenge achida kungoti abayiwe nhomba iyi akasununguka kuenda kunzvimbo idzodzi, hamusi kusarudza kuti tiri kuda vanhu vakaita sei?
Hongu Blessing, munhu wese akasununguka. Nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyo. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlenora vamirire mukana wavo, nekuti musi wesvondo, svondo rineri, tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
Mukuru wezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vachitaura vari parunare muHarare. Mutongi wedare repamusoro vaNicholas Mantonzi vati gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vabhadhare ambuya Lillian Chinyerere mari inosvika zviuru 13 nemazana mashanu emadhora semuripo mushure mekunge varohwa nemapurisa. Ambuya Chinyerere vakarohwa panze pedare raMajor Street muHarare musi wa26 Nyamavhuvhu 2016. Nekuda kwekurohwa uku, Ambuya Chinyerere avo vanorarama nekusona vanoti vakabva vamira kuita basa ravo vongorarama nekubatsirwa nevane tsiye nyoro. Vaimbo wa mutungamiri wemDCT Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakatomboshanyirawo Ambuya Chinyerere kumba kwavo kuchitungwiza makore maviri apfuura. Mudare vamatema vachimirirwa nemagweta kubva kuvachuchisi vehurumende kana kuti Civil Division of the Attorney General's Office vainge vachiramba mhosva iyi vachiti Ambuya Chinyerere vaingoda kusvibisa zita remapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta raAmbuya Chinyerere rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai Kadzere.
Mbuya Chinyerere vawana judgment kuti vabhadharwe mari inosvika iyo 13,500 awano ari madamages ekurohwa nekushungurudzwa nekunyadziswa kwavakaitwa nemapurisa gore ra-2016 pavakarohwa pamberi pecourt yeRotenhof nemapurisa. Saka ndiwo mutongo wapiwa nedare re-High Court kuti vabhadharwe mari iyoyo naMinister of Home Affairs and Commissioner General of Police.
Ko ivo vanga vachikwikwidza here mutongo uyu?
Mapurisa vakanga vachiramba uyewo mukuru wemapurisa vemuHarare akanga achiti haazive kuti mapurisa iwavo anga ari pakoti iwavo anga atumwa nani, uye kuti iye semutungamiri wemapurisa muHarare haasi iye akanga audza mapurisa kuti vaende ipapo. Saka vanga vachiramba mhosva iyo.
Saka mapurisa acho vanga vachiti akatumwa nani?
Ndizvo zvinotishamisa izvozvo, asi tinofara kuti iwo dare razoona izvo kuti aiwa icho hachisi chokwadi. Hakuna vanhu vanongofamba vakapfeka mayunifomu emapurisa vachingoita zvavanongoita. Atori mapurisa, hatingaudzi kuti haasi mapurisa.
Mutongo uyu wakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Tinoti pari zvino mutongo uyu wakakosha chaizvo because nekuti uri kutaridzaiwo kuti nekufamba kuri kuitawo nguva nekushanda kwatiri kuitawo semagweta mapurisa achange aakutyawo kushungurudzawo vanhu, uye zvinokurudzirawo avo vanenge vashungurudzwawo nemapurisa kuti kana vachinge vashungurudzwa kudaro vazoziva kuti ikodzero dzavo kuti vange vachiendesa kana kuti kukwidza nyaya dzakaita seidzodzo kumatare for compensation kana kuti madamages.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai Kadzere vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada zvichiri kutaura nezveurongwa weZimbabwe Achievers Awards wakaitirwa muGaithersburg muMaryland muno muAmerica. Zimbabwe Achievers Awards yakatangwa muna 2010 navaConrad Mwanza vanogara kuBritain. Musi wa4 Mbudzi chirongwa chekuAustralia chichange chichiitirwa muguta reSydney. Ivan Zininga weStudio 7 ataura nemukuru weZimbabwe Achievers Awards muno muAmerica, Amai Faith Banda, kuti tinzwe zvizhinji nezveurongwa hwavo.
Saka zvakatanga makore ati matatu apfuura zvichiitwa nevasikana vanonzi vana Entrance, Temereri naBrian, bevakatanga muno muAmerica. Saka chakaramba chichingokura kusvika gore rapfuura tichiitira kuDallas, makore apfuura yaitwa kuDallas. Gore rapfuura rekuDallas tikati toda kuisi chinhu chiitike munyika yese, kwete kungoti zvingoita kunge chiri ngoitika kuDallas. Tibvatati ngatitsvage imwe nzvimbo ine maZimbabwenzi akawanda atinokwanisa kuenda kusvika kuti tipemberere zviri kuitwa nevana veZimbabwe muno muAmerica. Ndokuzouya kwachaita kuWashington DC gore rino.
Zvanga zvakaoma sei kuita urongwa uhwu kubatanidza maZimbabwe anobva kwakawanda wanda nekwakasiyana siyana?
Kubatanidza vanhu vakawanda sekuwanda kwanga kwakaita vanhu vakauya pamusi wemugovera chinhu chinonetsa, asi kana une vanhu vaunoshanda navo makawanda muchibatsirana zvinokuitira nyore. Asi ndinotenda kuti nekuda kwekuti vana veZimbabwe vanosapota zviri kuitwa nechirongwa ichi, uye vanhu vekomiti vananga ndinavo vanga vachishanda nesimba rakasimba, hazvina kunyanyoita zvakaoma serekisinzisinga iri nzvimbo nyowani, vanhu vanyowani, but tinonzwa kunyatsofara kuti vana veZimbabwe vakabuda vese.
Tinotarisawo vamunoshanda navo nevamwe vamunenge muchiwirirana navo vemakambani vanokutsigirai, munoshandidzanawo navo zvakadii muchirongwa ichi?
Tinoshandidzana nemakambani ese anenge achida kushanda nesu. Tinonyora matsamba akawanda kune vatinoti masponsors Korerino tangati chisponswa ne World Remit. Tangati ne Steward Bank. Ve Steward Bank vanga vane chirongwa chavo changa vachiloncha mortgage zavo muno muAmerica. Ne yavanoti Square World App. Ne kampani ya tino yangu yandaka tanga inonzi Epic Events ndo yanga ichitsigira Zimbabwe Achievers Awards muno muAmerica kuzoita we wafamba wapocha kuzoita vazhinji veZimTalkShop. ZimTalkShop yagara ichiti batsira muno muAmerica chiunza chikafu chekumusha.
Urongwa hwenyu huri kufamba sei kuitira kuti mubate muri yese yeZimbabwe pamwe chete?
Urongwa weZimbabwe Achievers Awards unobata chero ari mudiaspora anonzi iye muZimbabwe. Saka mashona vatevele varungu chirongwa kuti uri murudzii unobvepi unogarepi chakanyanyisa kuzimba ndechekuti uri muZimbabwe here.
Tinotenda amai Banda, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndo nyaya tichataurawo iyoyi pa Live Talk. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.